Manera kanaka muri Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu ndira 22, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndingati ibasa rehurumende kuti irambe ichizivisa vanhu kuti nyaya yenhumba iri kupi uye zvakare kuti utachiona uhu huri kuramba huchiparadzirwa nenzira ipi. Saka iwayo mashoko anofanira kuramba achiparidzirwa zvikuru kwazvo nehurumende nekugara ichizivisa vanhu rudzidzo rutsva kana kuti atingati manew developments ari kuitika.
Zimbabwe yokurudzirwa kutaura pamusoro penhomba ichashandiswa munyika mukudzivirira COVID-19 kuti veruzhinji vanzwisise nezvenhomba iyi.
Mishonga iyoyo inouya iri paviri, inouya iri pane yemombe yemhuka kwozoita yevanhu, but yevanhu muno muZimbabwe haisati yatoregistra zvichireva kuti hatitorina mishonga inokodzera kupiwa vanhu inonzi Ivermectin. Saka mishonga iri kukwanishandiswa muno yeIvermectin mishonga wakaregistra kuti upiwe mhuka dzinoita semombe.
Upenyu hwevanhu vakawanda hwoiswa munjodzi nemadhokotera ari kushandisa mishonga isingabvumizwe pavanhu vari kurwara neCOVID-19. Vamwe varimi vekumashonaland west vanoti vari kutarisira gohwo riri pamusoro mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Wandu wevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika wakadarika zviuru 30 kana kuti 30,000 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu 506 30 nevapfumbamwe kana kuti 639 vaine chirwere ichi nezuro. Vanhu 30 nevasere kana kuti 38 vakafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 pamazana mapfumbamwe negumi nevanomwe kana kuti 917. Vanhu vose vakawanikwa vaine chirwere chine zuro vanhu vagara vari munyika uye 293 kana kuti 293 vanhu vari mudunhu reHarare uyewo pavanhu vakafa 14 vanhu vemudunhu reHarare. Uwandu hwevanhu vapora kubva kuCOVID-19 wasvika pazviuru 10,500 ane 56 nevapfumbamwe kana kuti 19,569 mushure mekunge vamwe 316 kana kuti 316 vapora nezuro wakare. Pavanhu vakapona ava 94 kana kuti 74 vanhu vari mudunhu reUlawayo. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vakabatwa pamwe nekufa nechirwere ichi wakaderera nezuro. Dzimwe nyanzvi dzezveutano dzinoti hurumende inofanirwa kutanga kupa dzidziso pamusoro penhomba dzichange dzave kubayiwa vanhu munyika senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Nyanzvi idzi dzinoti pari zvino shoko guru riri kubuda munyika nderekuti nhomba idzi hadzina kunaka kunyange hazvo pasina humbo hwekuti dzakamira sei. Imwe yenyanzvi idzi Dr. Frank Guni ava vari muno muAmerica vanoti zvakakosha zvikuru kuti hurumende inge ichitaura nezvenhomba kuitira kuti painopinda munyika veruzhinji vanenge vave noruzivo rwakakwana. Ngatinzwei vachitsanangura.
Tingati uwandu huchatokwira zvakapfurikidza pane zvatiri kuona izvi nekuti manhamba atiri kuona iye zvino izvi vanhu vari kufa nevanhu vari kurwara achiri yevanhu vakabatwa nechirwere ichi pakavhurwa zvikoro nevanhu vaipinda munyika vachipoya pamabhodha apa uchaona kuti kumaruwa uchanyanya kukwira chaizvo nokuti vanhu vazhinji panguva yezororo iyi vakaenda kumaruwa vakabva kunze kwenyika kunana South Africa kutswana nekumwe uku uye vemumadhorobha vakaendawo kumamisha uku. Saka vese ivava vainosiya utachiwana kumamisha ndo pauchaona kuti tine dambudziko guru rakakura kwazvo.
Tishitarisawo nyaya yegadziriro yemishonga kana kuti nhomba. Muri kuona Zimbabwe yagadzirira here zvakakwana?
Zimbabwe ichiri kupashure chaizvo munyaya dzekugadzirira. Nekuti kugadzirira kunotanga pakuronga hwaro wekuti tichazoita sei senyika yatingati strategic plan. Iyezve haisati yabuda, hurumende haisati yazivisa kuti tichaita sei munyaya dzenhomba. Tinoziva zvedu kuti Zimbabwe iri kuerengerwa panyika dzichawaniswa nhomba idzi kana ingaita miviri kana mitatu. Saka izvi zvichiri kure chaizvo chaizvo kuti tizowana nhomba iyoyo. Asi chinhu chinenge chakanaka uye chakangwara kuti hurumende yedu igare yakagadzirira gwaro rayo rekuti kana tazowana nhomba iyi tichatanga kubaya vanhu vapi. Uye kuti kana vanhu vazobayiwa vakasvika pahwandu hwakati ndokuti tizovhura zvinhu zvakaita sezvikoro nemagodha nezvimwe. Zvese izvozvo vanhu vanofanira kunge gara vakaziviswa vachizviziva kuti naivo vakwanise kugadzirira. Tikasadaro rinenge rinongori bhonyongera.
Kumashoko ari kubudawo mukati menyika yevamwe vari kutaura pamusoro penhomba vachiti dzisatambirwa nevanhu kana dzauya, zvinozobuda papi nemashoko anozotarisirwa kubva kuhurumende?
Iwayo mashoko ari kutaura kukanganisa kukuru uye anofanha kukurumidza kutsindidzirwa nehurumende kuti izivise kuti mashoko iwayo ndeekunyepa, asi mashoko akanaka nekuti anozokonzera kuti vanhu vasatambira kana nhomba yauya, uye kuti vanhu vagunun'une vachitsungudza, zvinozoita kuti vanhu vazhinji vakaramba kutambira nhomba iyi vanhu vanopera vanofa vakawanda zvikuru kwazvo. Ndingati ibasa rehurumende kuti irambe ichizivisa vanhu kuti nyaya yenhomba iri kupi, uye zvakare kuti utachiona uhu huri kuramba huchiparadzirwa nenzira ipi. Saka iwayo mashoko anofanira kuramba achiparidzirwa zvikuru kwazvo nehurumende nekugara ichizivisa vanhu rudzidzo rutsva kana kuti atingati manew developments ari kuitika, kuitira kuti vanhu vagare vaine ruzivo vagoita madecisions vaine ruzivo rwakakwana yatinoti informed decision making.
Vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vachitaura nestudio 7 vari parunhare muno muWashington DC. Sangano rinoona nezvemashandiro avana chiremba reMedical and Dental Practitioners Council of Zimbabwe rinoti pane madhokotera ari kunyepera varwere kuti anokwanisa kurapa denda reCOVID-19 achishandisa mishonga isingabvumidzwi munyika, izvo zvinogona kuisa utano hwevanhu vakawanda munjodzi huru. Godwin Mangusha anotipa nyaya inotevera.
Muchiziviso kune veruzhinji, kanzuru yati apo utachiwana hweCOVID-19 huri kuparara nenyika yose, machiremba akawanda ari kushandisa mukana uyu kupa varwere vedenda iri mishonga isati yave nemvumo yekushandiswa. Kanzuru iyi yati ine mbowo wekuti mishonga mitatu iri kushandiswa zvisina mvumo ndeinoti Ivermectin, Nanosilver neDoxycycline. MDPCZ yati kambani yehurumende inonyoresa mishonga kuti ishandiswe munyika. Medicines Control Authority of Zimbabwe haina kupa mvumo yekuti mishonga iyi ishandiswe, nekudaro zviri kuitwa izvi zviri kunze kwemutemo. Yatiwo haisi kuzorega machiremba aya achishandisa mishonga iyi, uye vese vange vari kushandisa mishonga iyi vakatonyorerwa matsamba ekuti vasiyane nazvo uye vakaramba vachiita izvi vacharangwa. MDPCZ inoti Medicines Control Authority of Zimbabwe yakatoyambira machiremba kuti asashandisa mushonga weIvermectin sezvo mushonga uyu uri munyika uri wemhuka chete pari zvino kwete wevanhu. Yati Nanosilver mushonga usati wanyoreswa muZimbabwe, uye Alpha Clinic yakapiwa mvumo yekupinza mushonga uyu munyika kuti paitwe ngororo, asi hausati wave nemvumo yekushandiswa munyika. Munyori musangano reZimbabwe Doctors for Human Rights Dr. Norman Matara vati zviri kuitika zvinosuwisa kuti vanhu vatambura pakusvika kupiwa mushonga wemhuka.
Nekuti mishonga iyoyo inouya iri paviri, inouya iri pane yemhuka kozoita yevanhu, but yevanhu muno muZimbabwe haisati yatoregistwa, zvichireva kuti hatitorina mishonga inokodzera kupiwa vanhu inonzi Ivermectin. Saka mishonga iri kukwanishandiswa muno yeIvermectin mishonga wakaregistwa kuti upiwe mhuka. Mishonga iyoyo inogona kukuvadza vanhu nekuti haisati yabvumirwa pamutemo kuti inge ichishandiswa muno muZimbabwe. Asi tiri kuona kuti kune machiremba akawanda ari kunyora mishonga iyoyi nekuti vanhu vari desperate izvozvi nenyaya yeCovid
19. Dr. Matara vakurudzira vana chiremba vose munyika kuti vatevedzere miko dzavakatora pakita basa ravo dzinosanganisira kusashandisa mishonga isingabvumidzwe munyika.
Tinenge tichingokurudzira kunyanya apa panoda kuti papindire ivo vakaita sana medical and dental practitioners council ana medicines control authority of Zimbabwe neve health professions authority kuti vange vachiita basa ravo kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe radzivirirwa kubva kuma health professionals anenge achishandisa mishonga isati yabvumirwa kunge ichishanda.
Mutungamiriri wemedical and dental private practitioner association of Zimbabwe Dr. Johannes Marisa vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzesangano ravo dzisiri kutevedza mutemo pakushandiswa kwemishonga.
Dziripo for sure nhengo dzakadero dzanyeudzwa matama nekatari zvamwe nemazita asi zivai kuti dziripo ende tatiratsiura kuti kana maudzwa saizvozvi chingomira kuita nharo teedzirai zvavanoda moita zviri pamutemo moapply kuresearch council of Zimbabwe kuti ndozvatinoda kuita mushonga tavana kuti unoshanda chirembo hwakati hwakati tashandisa pano vanhu vakati kuti ativo tirambe tiri research tese nyika irambe iri research.
Dr. Marisa vatiwo vanonzwisisa zvichemo zvekanzuro inoona nezvemabasa avo vakati chiremba wese munyika anofanira kutevedza mitemo yekanzuro iyi.
Chiripo ndechekuti kanzuro yedu ndo maregulators edu ndo anova mai vedu isu semapractitioners saka vakaona chinhu chinenge chakaita sekuti chakuda kuzvenga mwero vanofarira kutitsiura.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vati titaure nasachigaro weMDPCZ Professor Rose Kambarami avo vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Hatinawo kukwanisa kunzwa kubva kuMedicines Control Authority of Zimbabwe kuti mishonga iyi iri kupinda sei munyika sezvo isingabvumidzwe kushandiswa muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Manguja.
Vashandi vehurumende vanoti vari kutambira nemufaro danho rakatorwa nehurumende rekuti vashandi vashoma shoma vaende kumabasa munguva ino yekurwisa kupararira kwechirwere cheCovid-19. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mushandi wehurumende angoda kuzikanwa nekuti zvou ati danho ratorwa rinochengetedza utano hwevashandi sezvo vanga vave kuungana kumabasa pamwe nekufamba mumabhazi vakamanikidzana.
Chirwere chiri kuichi chinouraya ende hachidi zvevanhu vanonge vakaungana. Saka danho ratorwa rinoita kuti pabasa pange paine vanhu vashoma. Iyo chikonzera kuti tinoshandisa public transport mabhazi ayo anova mashomo tinenge takambandidzirana mumabhazi imomo. So inini ndinototi dai mabhazi aramba zvavo akawanda kudaro kuitira kuti vashoma ivavo vari kuenda vange vachifamba nemabhazi vakagara kana kuti 1-1 per city.
Munyore mukuru weApex Council vaDavid Tsatsunga vanoti vari kufara nedanho rakatorwa nehurumende vachiti richabatsirawo kudzivirira kutapuriranwa kwechirwere cheCovid-19 muvashandi vehurumende. Asiwo vaDzatsunga vanoti zvakakosha kuti hurumende ichengetedzewo vashandi vashoma vacho vari kuenda kumabasa kusanganisira kuona kuti vapuwa zvekufambisa pamwe nezvipfeko zvekuvadzivirira kuchirwere cheCovid-19 apo vanenge vari pabasa kana pavanenge vachienda kubasa.
Semuzvomunongoona mamiriro akaita COVID zvinotongoda kuti hurumende itore matanho okuti iyo vashandi vakawanda vasanyanya kupepukirwa kuchirwere. Saka ndoona sekuti vaita zvinhu zvakanaka chaizvo panguva dzatiri dzino. Tinenge tangozotaa kuti zvii vashandi vabatsirike pamafambiro nekuti mumabasa macho muve nezvipfeko nechimire pekunze tinoda kuti vashandi vasingazvi.
Mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanotiwo sangano ravo ranga riri kutambudzika zvakanyanya sezvo vashandi vari kuenda kumabasa kusanganisira vehurumende panguva iyi nyika iri palockdown. VaMutasa vanoti vashandi vazhinji vanga vasingapiwi zvekudzivirira kubva kuchirwere cheCovid-19. VaMutasa vanoti danho rakatorwa nehurumende rakakosha zvikuru.
Vashandi vari kushanda munzvimbo dzakasiyana-siyana havana kudzivirirwa zvakakwana hurumende nevamwe vatinoshandira havana kugadzira zvokudzivirira vashandi zvakakwana. Saka iko zvino ndonyaya yatichitotaura kubva kumashure kuti muma essential services mese ndomakunyatsa kutapudzirwa nautachiwana ndomakufamba zvakanyanya nokuti vanhu vanoshandirwa nehurumende yacho haina kugadzira zvakakwana kuti vashandi vadzivirirwe. Saka iri danho tinoona riri danho riri nane rekurerutsa ndima.
Izvi zvinotevera mashoko akaburiswa nehurumende mari mwezuro ichiti vashandi vavo vanosvika zvikamu gumi kubva muzana ndivo chete vachange vari kumabasa senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Zvichakadaro mumagwaro akabudiswa nevakasanobata chinzvimbo chegurukota zvokuburiswa kwemashoko vajen fan muswere rinoti hurumende haina kurambidza kufambiswa kwezvitunha zvecovid-19 kuenda kwavanenge vachinovigwa vakati chavanoda chete kuti vafirwa vashande nebazi rezveutano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Muzuva ravo rizere rekutanga vari muhofisi semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasaina magwaro akati wandei nechinangwa chekudzikisa kupararira kwecovid-19 muAmerica. VaBiden vakazivisa mapazi avo anoona nezvekubatsira vanhu vari munjodzi zvechimbi-chimbi kuti atsvake nzvimbo dzichashandiswa mukubaya vanhu nhomba yekuvadzivirira kubatwa necovid-19. Nyanzvi mune zvematongerwo enyika zvinafundo Elliot Masocha vanoti vaBiden vakashamiswa kuti hurumende yevaimbo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump haina zvizhinji zvayakaita mukurwisana necovid-19. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTanonoka Wande weStudio 7.
Zvandiri kuona ndezve gwara rokuhwisisa vanhu voruzhinji vobaAmerica namatambudziko avari kufesa izvozvi angava matambudziko ecovid coronavirus yadai kuuraya vanhu vanosvika ma400,000 vakatongopinda vakati pese pano pamagovernment building kumapaki kupi kwese vanokurudzira vanhu vose zvavo muAmerica kuti vange vachipfeka mamask zvanga zvisingaiti vaTrump kwamazuva 100 ari kutevera vanenge vachida kuona vanhu vachikurudzirwa tichikurudzira navo kupfeka mamask kuti chirwere ichi checovid chiderere nokuti chiri kuuraya vanhu vanosvika 4,000 pazuva rega rega. Vakagarazve pasi vakarivhesa mitemo yakanga yaiswa navaTrump yakati wandei inosanganisira yeimmigration yavanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya munomu vamwe vainge vachidhipotewa vachidzingwa vachienda nyaya dzavo dzisina kumbowikwa vakabvaze vati ngatijoinese World Health Organization yanga yaramwiwa navaTrump America ikabuda isu tiri pakati pewold pandemic chirwere chiri kuafekta nyika dzose chine chido kuti nyika dzose dzinge dzichibatana kurwisa chirwere ichi vaTrump vakava vabuda vaakuda kurwisa chirwere ichi vega.
Munoona sekuti vanhu vachakurumidzawo here kuona kuti pano mutsauko unovabatsira?
Ndinozoona sokuti vanhu vachakasira chose kuzviona izvozvo tichitarisa kunyaya dzomutemo wemari yatinoti stimulus iyai yavachekare kuti vaise kusenate kanokuona kwatinoita vanhu vachiruza mabasa kuti musi wechina wega wega tinoona kuti tinowana manhamba anosvika kuma900,000 avanhu vanenge vakabuda basa pavhiki rinenge rakapfuura zviri kuramba zvichipfuurira mberi izvozvo. Ndo zvimwe zvavakananga vaBiden kuti dambudziko iroro ripere vanhu vapiwe mari vapiwa mari vanhu votanga kunotenga muzvitoro zvitoro mabhizinesi ose otanga kuhaya vanhu zvichakasira kuonekwa zvekare izvozvo. Zvekare pacoronavirus apa vakatsidza kuti pazuva rogaroga vanenge vachida kunge kuchibayiwa vanhu vanosvika miriyoni pamazuva anosvika 100 avo vari pabasa vanenge vakunge vavhakisineta vanhu vanosvika ku100,000,000. Saka zvinhu zvinokasira kuonekwa izvozvo kwese kwese kuna vanhu vomuAmerica vachionawo covid vhakisini yacho ichiuyavo.
Vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika muzvinafundo Elliot Masocha vachitaura vari parunhare kuOhio muno muAmerica naTanonoka Wande weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutanga nasi vanhu vose vasiri zvizvarwa zveAustralia vanenge vachida kupinda munyika iyi vava kumanikidzwa kutanga vavhenekwa chirwere cheCOVID-19 uonekwa kuti havana chirwere ichi mukati memaawa makumi manomwe nemaviri vasati vapinda mundege kuenda kuAustralia. Mutemo wadzikwa nhasi uyu unotevera kukwira kweuwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi muAustralia uwo wasvika pazviuru makumi maviri nezvisere nemazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 28,750 uye vanhu vafa nechirwere ichi vava mazana mapfumbamwe nevapfumbamwe kana kuti 909. America yakadzokera svondo rino kuutongo hune mubatanidzwa mukati apo bato reDemocratic Party rakatora masimba mudare reSenate uku amai Nancy Pelosi vachiramba vari panyanga mudare reHouse of Representatives. Izvo zvinopa mikana yakawanda kumutungamiri mutsva vaJoe Biden yekudzika mitemo yakawanda. Varimi vakawanda vanoti vari kutarisira kukohwa pakuru mwaka uno zvichitevera kunaya zvakanaka kwemvura kunyange hazvo mvura iyi iri kuwandisa mune dzimwe nzvimbo. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe murimo wekumakonde vaBenjamin Yoroni vanoti gore rino gore ravo rinenge rakanaka sezvo vakawana mvura yakawanda inoda ivhu renzvimbo yavanorima.
Ndisiye ndirikuona gore richitinge rinani like tikatasa dhaga redu roda mvura yakawanda gore apfuura mvura yakachingonayawo shoma shoma but this time nitu dhaga redu rodawo mvura yakawanda tawana mvura yakaita yakawandawo so I think kuti gore redu rinenge rakanaka.
Vayoroni vanoti vari kutarisira kuwana matani makumi matanhatu echibage pamahekta matanhatu avakarima. Vayoroni vanoti kunaya zvakanyanya kwemvura kunodawo fotereza yepamusoro mishonga yekuuraya sora nemakonye anodya zvirimwa.
Inodiwa mafertilizers zakawanda like kana mvura ikaina yakawanda top inodiwa yakawanda and inodiwa in time then the other thing panowanika zvinodya like makonye vakwanisa kwanika wiza zvinoda kuspray often time so zvodo supplement yemishonga in time ninge yakatiwandewe in bulk inoenderana nendima yaunenge wakavarima.
Mumwe murimi amai Febi Magaso vanoti vari kutarisirawo kukohwa pakuru kana vakawana fotereza yepamusoro nekuda kwemvura yawanda yakanaya.
Wavarimo zvako ndima yakati ukakwanisa kuiziita unogona kuita unogona kukohwa zvakawanda kudarikawo makore ari pamasura ndoatingakuita dambuzikonaugoza kuti umatenge iwewo mazvazvo.
Mumwe murimi ari kurima asina ruyamuro rwechirongwa chehurumende checommand agriculture vamunashe Zembe vakakurudzira varimi kuti vatsvake zvikwanisiro zvekurima vega sezvo kumirira kupiwa mbeu nehurumende kuchiita kuti vanonoke kuisa mbeu pasi sezvo ichinonoka kupiwa makore ese. VaZembe vanoti hurumende inofanirwa kuona kuti mbeu nefotereza zvatengwa nemitengo yakaderera sezviri kuitwa kune dzimwe nyika dzakapoteredza Zimbabwe.
Havana here dzimwe midzi dzavangaite kuti mafertilizer asadhurire vari hazvina mhosva kuti havasi vanogadzira mafertilizer but ivo ngavatsvake dzimwe midzi dzimwe nyika fertilizer haibosviki kuma $20 kana ndichitenga $30 a bag of urea ndinoisa masaga manganeto.
Mukuru webazi revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti gore rino mvura iri kunaya zvakanaka vachiti varimi vakawanda vakagadzira nguva iripo pamwe nekuwaniswa mbeu. VaZakaria vanoti vari kutarisira kuti varimi vakohwe kudarika makore mashoma achangopfuura.
Mwaka unorakidza kuti zvinhu zvakaita sekuti shandukei mwaka wakati nakei maererano nekunaya kuri kuita mvura and ndokubva mvura yazonayawo zvakanaka. Gohwo redu rinofanira kuva riri nani zvikuru kupfuura mamwe makore mashoma apfuura.
VaZakaria vanodambudziko rave kutarisana naro nderefotereza yepamusoro iyo vanoti inofanirwa kuwanda sezvo kune mvura yakawanda.
Dambudziko ratiri kutarisana naro ratinoona riri kugadzirika remafertilizer epamusoro. Iroro idambudziko rara kuchiti nekuwanda kuri kuita mvura kunaya. Mbeu yakao zvirimwa zvakawanda zvakuratidza kuti zvinoda top dressing fertilizer.
Vazvakareva vanoti vanotenda hurumende nekubvumira varimi kuti vashande munguva ino yekuvharwa kwenyika. Vazvakareva vanoti varimi vanokwanisa kunopuwa matsamba ekufambisa kumahofisi avo ari mumatunhu kana kumahofisi ehurumende mumapaza anoona nezvekurima. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Nyanzvi dzechidiki munyaya dzeutano dzinoti kuwanda kwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika kuri kuisa vana chiremba pamwe nevakoti panjodzi yekubatwawo nechirwere ichi apo vanenge vari pabasa. Dr. Tinotenda Simemeza vaudza Mike wewe Studio 7 kuti vanhu vanofanirwa kugara mudzimba dzavo kuitira kuti denda iri risapararire zvakanyanya.
Kuona kuti chirwere chatekeshera nyika yese, patara zviri overwhelmed, konzero dzichekuti during maholiday season vanhu taifamba famba, vanhu tanga tarelax, so ndosaka tiri kuona uwandu hwechirwere ichi chatekeshera nyika yose.
Pakatanga chirwere ichi muna March muna 2020, pakwasina vanhu vakawanda vangachishaya nepamusana pechirwere checoronavirus. Taiona kuti pamwe pa 2 weeks paingoshaya munhu mumwe chete. Zvino pazosvika kapa nguva pasi rose Rutans pane strain 2 iri kutora upenyu hwevanhu vakati wandei, especially vanhu vechidiki. Senyanzvi nyaya dzeutano, ndeapi mashoko amungada kupa vechidiki kuti vanyatsonzwisisa kuti aiwa coronavirus haisi kuita zvokutamba, iri kutora upenyu hwevanhu vakati wandei.
Tinoitika ndechekuti ezvino mazuva ano tave kunge tiri mugara munyika 1 yavanoti iwo global village. Saka possibility yekuti iwo strain iyo inokwanisa iri muZimbabwe yakanyanya maningi. So vanhu vechidiki tinoti nguva ino yave kuti tinatsoteedzera zvataitaura zviya kubvira corona itangi, zvesocial distancing, zveself isolation, zvequarantine, tafana kunatsozviita maningi nestrict hygiene nekungoavoida kufamba-famba.
Tichitarisa zviri kuita muzvipatara, Dr. Simemeza, tatonzwisisawo kuti zvii zvamuri kusangana nazvo muzvipatara.
Chinonanyoitika nechirwere checorona ndechekuti chinoafekta mapapu, saka kufema kunoita kushomeka. Vanenge vaona chirwere chiri extreme vanenge vaakutouya vaakutadza kufema. Saka kurapa kwatinenge taakuvabetsera kusupplimenta oxygen, kuvabetsera kufema, ndo zvikuru kunoita muzvipatara tichibetsera vanhu korona.
Ana dokta vari kushanda zvakanaka here muzvipatara?
Vana chiremba vari overwhelmed sezviri kungoitika pasi pano nenyaya yekorona iyi. Macases acho akawanda uyezve mamedical personnel agara ari mashoma. Vanhu vari kuita zvavanokwanisa but basa riripo enge tinofanira kuramba takashinga.
Nyanzvi yechidiki munyaya dzeutano, Dr. Tinotenda Simemeza vachitaura vari parunhare vari muHarare naMike Hove weStudio 7. Kanganwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutarisa zviri kusangana nevanhu vakawanda munguva yedambudziko reCOVID-19. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe yokurudzirwa kutaura pamusoro penhomba ichashandiswa munyika mukudzivirira COVID-19 kuti veruzhinji vanzwisise nezvenhomba iyi. Upenyu hwevanhu vakawanda hwoiswa munjodzi nemadhokotera ari kushandisa mishonga isingabvumidzwi pavanhu vari kurwara neCOVID-19. Vamwe varimi vekumashanaland west vanoti vari kutarisira goho riri nani mwaka uno. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti musakanganwa kugara muchigeza maoko enyu nguva dzose uye kupfeka mamaski nguva dzose kana mabuda mudzimba dzenyu.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo Studio 7. Ngolwesihlanu mhlaka 22 kuZibandlela 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umkhuhlane lo we-COVID ukhona sibili lapha eZimbabwe. Kubona ngokufa ukajigwedele lokho okusekisileyo kakhulu.
Owake waba ngumphathintambo wezemfundo umnumzana Enias Chigwedere kasekho, lowake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigomba.
Ithizela available with 8,000 liters for a tank which is got 10,000 liter capacity with no problem at all. Safety and 21 hour occupied.
Ingcwethi kwezempilakahle kobulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-UBH asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagulayo nge-COVID ayisoqiniso. Ukuhlelo woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi yi-private boys. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Liqhubeka liqonga inani labalahlekelwa yimphefumulo njalo kungabantu abalezikhundla eziphezulu kuhlangothi ezitshiyeneyo zempilo eZimbabwe bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Abasanda ukubhubha bagoqela owake waba ngumphathintambo wezemfundo njalo engumlobi wezembali umnumzana Enias Chigwedere obhubhela mhla ekuseni, kanye lesomabhizinisi weChitungwiza owake waba lilunga ledale lephalamende umnumzana Christopher Chigomba obhubhe izolo ebusuku. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZulu uveza ukwethuka okukhulu ngosekusenzakala elizweni lapho lomkhuhlane uqhubeka uthatha imiphefumulo yabantu suku zonke njalo ungakatholakali lomuthi wokuzivikela. Omunye wabo kungumnumzana Sikhathele Mlambo wasedolobheni leHarare.
Umkhuhlane lo we-COVID ukhona sibili lapha eZimbabwe. Kubona ngokufa ukajigwedere lokho okusekisileyo kakhulu okusenza ukuba silathi silimuke kakhulu sizame konke okusemandleni ukuthi singabanjwa ngalowo mkhuhlane senze lokho okufunakala ngabe WHO.
Indodana kaChigwedere uCasper Chigwedere utshele umsakazi weZBC ukuthi uyise ubhubhe lamhla ekuseni ngemva kokukhulelwa ngumkhuhlane weCOVID-19. Ubikwa ubengezwa kuhle kusukela ngolwesibili njalo ubeselatshwa engekhaya. Umkhuhlane weCOVID-19 usuthethe njalo owake waba lilunga ledale lephalamende obengusomabhizimusi eChitungwiza umnumzana Christopher Chigomba. Indodana kaChigomba uthakuzwa uthi uyise ubhubhe izolo ebusuku kwesinye isibhedlela lapho kade esiwe khona ngemva kokuba eqale ukungezwa kuhle ngolwesine ekuseni. UDr. Agnes Mahomva okhokhela iqula elibona ngomsebenzi ophathelane lomkhuhlane we-COVID-19 uthi iZimbabwe inganqoba impi yokulwisana lomkhuhlane lo nxa uZulu engalandela iziqondiso zokuzivikela phansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eye World Health Organizations.
I want to repeat, you must adhere to all the recommended preventative measures, such as wearing of a face mask properly.
Ngiyaphinda njalo ukuthi kumele lisebenzise zonke indlela zokuzilondoloza ezivalisa ukugqoka ama mask ngendlela eyiyo, ukugeza izandla ngamanzi ahlanzekileyo, ukungathintani mahlayana, i-social distancing. Lezi yiziqondiso okumele zilandelwe ngokufaneleyo. Le yiyona ndlela engasiza ukwenqabela ukumemetheka kwalo umkhuhlane
of this deadly virus and indeed of managing this recent surge.
Sebesedlula kancinyane amakhulu ayisifica munomunye 917 asebelahlekelwe ngumphefumulo selokhu lomkhuhlane waqhamukayo ngombimbitho nyakenye eZimbabwe. Abogatsha lwezempilakahle babika ukuba ngokutshona kwelanga layizolo kulabedlula amakhulu ayisithupha 639 abatholakale bele COVID-19 eZimbabwe, njalo kungabantu abangela mbali yokwethekelela kwamanye amazwe abangamachumi amathathu lasifica minwe mibili 38 balahlekelwe ngumphefumulo, iningi labo kungabe Harare lapho kubhubhe abalichumi lane 14 izolo kuphela. Sebembalwa abalezikhundla kumbe abake baba lezikhundla zobukhokheli kunhlangothi ezijiyene zempilo asebelahlekelwe ngumphefumulo ngenxa ye-COVID-19, abagoqela umkakhe kanobhala obona ngezobudlelwano lamanye amazwe kuZANU-PF umnumzana Simbarashe Mbengegwi, unkosikazi Emily Mbengegwi, owake waba ngusiba lukhulu webhanga le-Reserve Bank of Zimbabwe uDr. Kombo Moyana, laye uthethwe yilo umkhuhlane we-COVID-19 kuyonale iviki kuthi obe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. U-retired General Sibusiso Moyo, laye obulewe ngumkhuhlane munye, uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, ngakho-ke uzongcwatshwa emathuneni awe-National Heroes Acre. Omunye wabalwa bekuviyo lezipra engokhokhela ibandla lezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi ilizwe libhekane lenkinga nje kungenxa yenkokheli engazihluphi ukulungisisa isimo somnotho. Uthi uMoyo osichiye kunsukwana yesanda kwedlula ube ingxenye yakhe luhulumende, kodwa akazange aphathise ekuthini ibe khona inguquko kusimo somnotho.
Wayesesebenza la abantu abawonayo abayibo abenza ukuthi izinto zingahambi kuhle, abayibo abayenza ukuthi wona thina esaloli lizwe abantu basikhangelele phansi ngoba bacabanga ukuthi into esayilwelayo yonali yokuthi badubeke, inkanti hatshi thina sasilwela ukuthi wona abantu bakhululeke.
Yikhona kuzokwaziswa ukuba ubekwa nini uMoyo emangcwabeni eNational Heroes Acre. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ingcwethi kwezempilakahle koBulawayo zithi impiko ethi isibhedlela se-United Bulawayo Hospitals asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagula i-COVID ingamanga. Obathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Umqondisi wesibhedlela se-United Bulawayo Hospital uDokotela Nasisi Astranga nguye okubeke sobala ukuba isibhedlela silomoya we-oxygen owaneleyo.
Isibhedlela vele ku-8,000 liters.
Sele oxygen engange 8,000 liter phakathi kwe 10,000 liter itanka, akula nkinga kangako. Njalo sokusiya ukuthi inani lezigulinganani, okwakathesi sile imibheda engu 50 njalo ilezigulane ezingu 21.
Lokhu kugcizelelwe ngumqondisi wezempilakahle esigabeni sakoBulawayo uDokotela Welcome Mlilo, owale ukuthathwa ilizwi kodwa uchaze ukuba itanka elithwala amalitha azinkulungwane ezilichumi i-10,000 liters omoya okwamanje ilomoya ozinkulungwane eziyisichiyagalombili i-8,000 liters. Uthe njalo isibhedlela seThorngrove sivuliwe, umtshina wokupompa umoya i-compressor uyafakwa namhla, ngakho akusela msebenzi omisa ukuthi isibhedlela sisebenze. UDokotela Mlilo wengeze ethi okwamanje iqembu labantu abakhangele izigulane ezilomkhuhlane we-COVID bayehluleka ukulanda wonke umuntu otshaya ucingo ebabiza ngenxa yokwandelwa. Umqondisi wogatsha lwezempilakahle ekhansilini yakoBulawayo uDokotela Edwin Sivanda laye wenqabe ukuthathwa ilizwi, kodwa ulobele iStudio 7 ku-email ethi isibhedlela seThorngrove sasilungele ukwamukela abantu abagulayo, ethi okwamanje silabantu abathathu abalalisiweyo. Uthe njalo isibhedlela lesi silakho ukuthatha abantu abangamachumi amabili abafuna umoya we-oxygen. Kodwa silakho ukukhweza inani lelo silalise abantu abangamachumi amane nxa isimo sesisibi. Umnumzana Mthabisi Bebe udokotela uthi abantu asebebanjwa bele COVID sebesanda.
I-COVID-19 ilama stages ayo, kathesi eZimbabwe suku second wave ye-COVID-19. Khona kusitsho ukuthi abantu ababanjwa bele COVID-19 sebeyanda. Ngokuyanda kwabantu ababanjwa bele COVID-19, abantu abazakufa nge-COVID-19 labo bazayanda. Engakuxwayisa abantu ukuthi bengahambi emngcwabeni yonke nje, uhamba emngcwabeni nxa kwisihlobo sakho eseduze. Kuqakathekile ukuthi sihlale ezindlini, silandele lokhu kukhulunywa yi-Ministry of Health.
Unkosikazi Nobuhle Ntuli oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi lokhu sekusethusa ngoba bengenelisi ukuya kwezinye izibhedlela ngokudula.
Lokhu kuyasethusa ngoba lesi sibhedlela ngesikhungo sikahulumende, njalo iningi khonapha esizadanela khona ngoba singenelisi lezi ezinye ezidulayo. Kubuhlungu kakhulu kithi, sizaswela ukuthi sibalekele ngapha ngoba iningi lizakufa ngendlela esesibona kusenzakala ngayo elizweni lethu.
KoBulawayo inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID selingaphezu kwenkulungwane ezine, i-4,467. Kulabo sekusile abangaphezu kwenkulungwane ezintathu, i-3,784. Kwabhubha abalikhulu lamachumi ayisithupha lambili, i-162. KoBulawayo inani labantu asebetholakale belomkhuhlane we-COVID selingaphezu kwenkulungwane ezine, i-4,467. Kulabo sekusile abangaphezu kwenkulungwane ezintathu, i-3,784, kwabhubha abalikhulu lamachumi ayisithupha lambili, i-162. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Inani labantu ababulawa labatholakala belegcikwane le-COVID-19 liya liqansa elizweni, osekubangele ukuba ingcwethi kwezempilakahle zethule isaziso sokuthi abantu badinge ukwelatshwa kusase masinya, hathi ukuza isimo sesisibi. U-Anastasia Ndlovu sithulela lolu daba.
IZimbabwe ingene kulanga letshumi lasificaminwemibili le-30-day COVID-19 level 4 lockdown. Ugatsha lwezempilakahle luveza ukuba abantu abalitshumi lasikhombisa bafele ngekhaya, ngakho-ke bakhuthaza uzulu ukuba aze esibhedlela kusasemasinya ukuze bathole usizo lokwelatshwa. Omunye wengcwethi zezempilakahle engumqondisi wesibhedlela sempilo Central Hospital, usikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, ugcizelela kule inkuthazo.
Lokhu yikukhuthazana njalo bakithi ngomkhuhlane lo we-coronavirus, igciwane elibi kangaka eselihlasele elizweni lakithi, selibulala abantu. Uthi izolo kukhanya abantu abafika ichumi lesikhombisa bafele ezindlini bengahambanga esibhedlela. Siyaxwayisa abantu bakithi ukuthi linanzelele xa kulalokho okuthiwa abanye bayafutha njalo, lingaze lafutha nxa umuntu sekhwehlela. Ngabona umuntu sekhwehlela kakhulu kumele ahanjiswe esibhedlela ayehlolwa engakafuthi. Ukufutha lapho abanye bathi kuyabanceda, kodwa abanye nxa ikakhulu laba sebekhwehlela kakhulu kuyabavali izifuba, basebeshona masinya.
Ungwenya uqhubeka exwayisa imuli ngokuqakatheka kokukhuza abantwana lokubalimukisa ngalo mkhuhlane.
Siyaxwayisa njalo bakithi ukuthi livikele lomkhuhlane ungaze wangena ezindlini zenu. Luvikele ukuthi hayi ungangeni labantwana bengahambi bewunompola emalayinini bewangenisa ezindlini bebulala abazali labogogo labokhulu. Siyaxwayisa njalo kunokusasa ukutho ukuthi ligqoke ama-face mask, livala amakhala lomlomo lokungahambi ezindaweni zesiminye eminye. Okwakathesi hhayi bakithi, nxa umuntu engelasizathu sokuhamba sesicela ukuthi ahlale phansi engayindawo, ehlale phansi sibone ukuthi umkhuhlane lo uya ngaphi. Nxa abantu bezabe lokhu besenza bengalaleli lokho okukhulunywayo, hhayi yoba ngikhuluma ukuthi nje ntshilo la kuvike epheleleyo ukuthi lizabona izimanga. Izimanga ziyeza sibili, izimanga ezokubona abantu abaningi besifa. Siyalixwayisa bakithi, lilalele bantu bakithi, siyalithanda.
Lisiyatshona ilanga la izolo, ugatsha lwezempilakahle lukhuphe imibiko ethi abantu abedlula amakhulu ayisithupha, 639, babanjwe igciwane le-COVID-19, kuthi abaphose bafike amachumi amane 38 babhubhile. Kubikwa njalo abantu abedlula amakhulu amabili lengxenye 272 balalisiwe ezibhedlela ezehlukeneyo ezweni. Abedlula ikhulu lamachumi ayisikhombisa 173 bagula okunganeno kodwa abedlula amachumi ayisificamunwemunye 81 bagula kakhulu. EZimbabwe kulabantu abedlula amachumi amathathu enkulungwane 30,047 ababanjwe ipele COVID-19 kwasila abedlula amachumi amabili enkulungwane 19,569 kuthi abedlula amakhulu ayisificamunwemunye 917 balahlekelwa yimpilo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
AbeZimbabwe abaphila ngemsebenzi ikakhulu ezindlini kwele Botswana bathi sokunzima ngesikhathi abaqhatshi bengasathembi abantu uma bengazi isimo sabo se-COVID-19. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo iseGaborone.
Ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 kwele Botswana sekuthundubeze amathuba abanye bakwele Zimbabwe ukuthi bathole imisebenzi ikakhulu ezindlini. Kulenani eliphezulu labeZimbabwe lifona emgwaqweni ikakhulu edolobheni leGaborone lidinga imisebenzi ezindlini efana lokusebenza ezivandeni kanye lemaplazini. Abanye bakuhlangothi ezifana lokulungisa amagetsi. Umnumzana Mkhululi Moyo uthi isimo se-COVID-19 sesibakhipha isinkwa emlonyeni.
Kungani isimo sesiqala ukuphuma indleleni akusemnandi akusaphileki kahle ikakhulu kithi thina abantu engantu asiphila ngokuphanda ngokugijima ukuthi ungeni lapho uphume lapha ngoba imisebenzi yankhona vele sisebenza siphakathi kwabo abantu. Eyi onto leyi ayi iyasihlukumeza kabi iyasihlukuluza kakhulu. Angazi lokuthi kanti uhulumende bangangenela njani ukuthi basincediseke.
Umoyo uthi kakhulu kuziqhathi ungazelanga kunzima ukuba ukhanyelwa ngelinye ilihlo.
Sesihlala singabantu esingantu akasathembakali kuyo yonke nje into ngoba xa ungena umuntu uyathola ukuthi uba le mbuzo empilo emithathu sokwesikhathi kuphinde ngantu akuba nganeno isinxa emntwini lo yabo umazi. But umuntu ongamaziyo hhayi avele into yankhona isisibambi kakhulu ukuthi umuntu uthwebwele setikethi selokhuzini eyi.
Omunye weZimbabwe umzana Sifas Chuma uthi kuba nzima kakhulu kulabo abaphila ngemsetshezanyana. Uthi okunzima ukuthi umuntu uyabe ungakwazi ukuthi uvela kuphi njalo uhlangane lobani.
Dikathesa abantu abaningi ama-companies amaningi sesisebenzele ezindlini. Lo ukuthi umuntu azoyenza i-peace job lapha awukwazi ukuthi uvelela lapha vela khona abantu bakhona banjani ngoba ezindlini. Sibalutshwane sigqoka ama-mask ezindlini kanti uyagqoka ama-mask endlini sure kuze kube nini. Khona lokhwana i-risk yakhona it's even much higher both kozoyenzela umsebenzi lo mayenza umsebenzi.
Abanye bathi abasavumeli ukuthi abantu bengene nje mahlana ezindlini ngenxa yesimo se-COVID-19. IBotswana isibone umkhuhlane we-COVID-19 uvuka ubhedane lokhu kwangena umnyaka omutsha kulokukhathazeka ukuthi imiphefumulo eminingi iyalahleka. Umnumzana Benjamin Sibanda ohlala eGaborone uthi akusamelanga abantu bethathe amathuba ngesikhathi se-COVID-19.
Okwakhathesi eqinisweni sokusesavisa mina as an individual nami ngingeza ke nje ngime estridini ngidobhe umuntu engingamaziyo ngithi aze emzini wami azoyenza i-peace job. Soyikudinga abantu nje ongani uyabazi though labo nje singasengifike ngibatheste but at least ngiyabe ngikwazi ukuthi umuntu lo ngiyamazi.
Bele Botswana lisele libambe wangaphansi ngemva kokubona inani labantu ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 liqonga lidlula ikhulu ngesiqubu esikhulu. Ngesikhathi sekhefu leKhisimusi bekulamachumi amathathu lasiyagalombili i-38 abalahlekelwe ngumphefumulo ngenxa yalo mkhuhlane. Kodwa kuyona le iviki kubikwe ukuthi inani selidlule ikhulu i-105 njalo umkhuhlane umemetheka ngesiqubu esethusayo kulabadlula inkulungwane ezilithumi lasikhombisa i-17,548 abalomkhuhlane we-coronavirus. Ngingumqondisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngeGaborone kwele Botswana.
Live Talk namhlanje sikhangela ukuqonga kwenani labantu abatholakala vele COVID-19 eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inkokheli yamazwe akuzwekazi le-Latin America isitshayele ihlombe uMongameli Joseph Biden ngokungena kwakhe esikhundleni sikamongameli. Bafisa ukuba asebenze kahle labo, hathi lokhu obekusenziwa uMnumzana Donald Trump. UTrump kubikwa ukuthi usemzini wakhe owamanje eFlorida. Ulobele uBiden incwadi emfisela okuhle emsebenzini kamongameli. Kulezi phepheni ezingamajumi amane 40 ezigalule elwandle eMediterranean Sea ngolwesibili usihlwa. Kuzani lakho le-Libya zizama ukuya kwamanye amazwe. Intethe eziningi okumangalisayo sezisidla amabele, amadlelo lokunye kwele Kenya. Zikhangelelwe ukuba zizaphafelwa kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-United Nations Food and Agriculture Organization ithi indiza zitshina zokuchela imithi yokubulala intethe lezi kazisasebenzi ngemfanelo.
Ugatsha lukahulumende oluxwayisa ngezomomo womkhathi olwe-meteorological services luthi kufanele abantu beqaphele izulu lesiphepho kusasa, ucyclone Eloise, elizahlasela eMaswingo, eManicaland kanye lakwezinye izigaba zeMatabeleland South. Izulu leli elizavelela kweLebeira likhangelelwe ukuqalisa ukuna kwezinye izigaba namuhla, bese lisabalala ngempela viki seliyisiphepho endaweni ezivalisa iManicaland lalezo eziqanjiweyo. Sixoxa lengcwethi kwezokulima uMnumzana Thandeko Zintimkandla ngomonakalo ongadalwa ileli zulu.
Kangiboni sibili ukuthi abantu abaningi bayakwazi ukuthi kule sikhukhula lesi sizayo Eloise, ngoba kangizwa bekhuluma la ngakho la kula magroup aku-WhatsApp. Hayi qoqo, mbona ngathi abantu abalalwazi olukhulu ngalesi sikhukhula ekuthiwa siyeza ngempela. Njengoba nje bebalutshwane ngithi mina ngombono wami ibabaziyo la malungiselelo akhona, kutshula njalo nje nxa ekhona avele alungiswa ngabalutshwane, ngoba kulalizwi eselike zwakala ukuthi abantu kabalungiselele kubuya lokhu lalokhu, ngoba sikezwa uluhlu lwezindawo lapho abantu abangakhona lenombolo zocingo abangazisebenzisa nxa sebethe bawela ludubo lona lolu lokuthi nje benzele ongabasiza ukuthi bangangena engozini yalesi siphepho esizayo.
Izulu leli lingadala monakalo bani kuleyo ndawo? Sikhangela ukuthi yisikhathi sokulima kathesi.
Umonakalo ongadalwa izulu leli okuthiwa liyeza mkhulu kakhulu, ngoba lizakhukhula amasimu amanye amabele asekhanya engathi aselungele ukusondela ekuvuthweni. Amanye mancinyane njengoba abantu bayalima nje ngezikhathi ezijeneyo, kodwa-ke mbona phosa wonke amabele lawo azakhukhulwa ngamanzi okuzadala indlala engakaze ibe khona. Ukukhukhulwa kwezilimo yikungena kwendlala ebantwini kanye lezifuyo. Ngokwazi kwami nxa kuyisiphepho lesi esikhulu ezinye izifuyo zingathathwa ngamanzi zigalule zihambe zife, abantu basale bengelalutho. Izindlu lazo zilakho ukudilika ngobuningi bamanzi lo moya ohamba lesiphepho esinjengalesi. Kanti labantu labo kwesinye isikhathi kungabafica besendaweni lapha abangaswela khona ukuthi bagijimele ngaphi ukuze basinde. Abantu bangafa besezindleleni behamba ingabe belele besezindlini. Sikhulekela nje ukuthi hayi isiphepho lesi abantu baphephe kuso, ngoba umonakalo ungaba mkhulu, imizi ingavalwa sibili nxa singabuya ngendlela esibuya ngayo, ngoba sizokuthiwa abantu kusukela eChipinge kusiya ezansi kuboMaswingo kusiya eBridge lezinye iindawo eziyaboMatopo, okutho ukuthi labo Gwanda ezansi yakhona abantu bangafica lesi siphepho. Kuzaba lo monakalo omkhulu nxa isiphepho sifika ngalesi sikhathi, ngoba abantu vele ba khathekile into ze-COVID lezi, kubuye lobu bunzima obungaka.
Lowo ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi kwezokulima, sixoxelaye eseGwanda. Kuhlelo Woza Friday namuhla sihamba leqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi i-Private Boys, liphethe idlalade lalo elethine elilesihloko esithi umqali wendaba. Untungameli Nkomo we-Studio 7 usipha lolu daba.
private boys badabuka ePlumtree kodwa bahlabela bekwele South Africa. Nansi isikhulumeli saleli qembu uSifaso Ngqondo Ncube.
Ubingelela usasengwenjalo uSifaso uhamba naye njalo afunde nomnyama nyathi. Yibo abafana beprivate boys abafana abuya ePlumtree esigabeni saseDuku. Ngoba sasifike sasa team sabalandeli ukuthi siphezu kwedlaladile esine eleprivate boys.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezivalisa ethi umoya wami ubuhlungu, bantwabami, umuntu wakho, bachiyene, kanye lethi balandeli bethu.
Ungathi uphumana nathi kulezi number zethu WhatsApp ukuze ukhone ukuthola idlaladi lethu ngokusheshe. Ungathi 0027 61 065 6149, 0027 61 065 6149. Usungena futhi kwenye inumber etyona 0027 604 33 2393, 0027 604 33 2393.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela abalandeli?
Amazwi engawatshiyela abalandeli ukuthi nanti idlaladi lenu elitshatshayo kade lilindile, la esisebenze nzima khona kakhulu, la esisebenze khona nomxolisi uMr Bones kanye noQuiet Nkambule. Thanda njalo ukugqugquzela laphana kubalandeli bethu ukuthi bathenge wona ama-original kuze silibone ushintsho entweni esiyenzayo.
Uphuma ke enkundleni uSifaso Ngqondo Ngqondo Ncube leqembu lakhe leprivate boys ngale.
Sugani, ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Owake waba ngumphathi intambo yezemfundo, uMnumzana Enias Chikwetere, Luwake wabalilunga lidale le parlamente umnumzana Christopher Chikumbe. Ngabanye asebebulewe yi-COVID-19. Ingcwethi kwezempila kahle kobulawayo zithi imbiko ethi isibhedlela se-UBH asisela moya we-oxygen ophathisa abantu abagula i-COVID-19 ayisoqiniso. Sizwe iqembu elicula irumba elizibiza ngokuthi Private Boys kuhlelo lwe-Woza Friday. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikho napha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.